vachitaura mushure memusangano wedare makuru kota gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati zvakakosha kuti munyika mune nerunyararo uye vati vanhu ngavasiyane netsika yemhirizhonga kana kushandiswa nevanhu vanoda kuparadza nyika vachiti hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko akatarisana nevanhu munyika vati nekuda kwaizvozvo vanhu ngavarambe kurudziro yekupinda mumugwagwa nemusi wechishanu uyewo vati hurumende ichatora matanho ese ainokwanisa kuona kuti munyika maita runyararo.
In Zimbabwe, let us stand the culture of violence which brings about the loss of livelihoods and undermines our peace and unity.
Pavabvunzwa kuti hurumende ichabvumidza here kuti urongwa hweMDC kuti huendere mberi, amai Mutsvangwa vati bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuratidzira asi vati zvakakosha kuti vanenge vachiratidzira vatevedzewo mutemo.
We've got the supreme law of the country which allows citizens to demonstrate peacefully, and there are certain procedures which are followed, and I am sure that if once that those procedures are followed, government upholds the constitution.
Kurukota rezvemabhizimisi nemaindustry vamanganiso Njovu vatiwo zvakakosha kuti vanhu vataurirane pane kuita mhirizhonga vachiti kuratidzira kwakaitwa munandira gore rino kwakakonzera kuparadzwa kwemabhizimisi kunokosha mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuamerica. Vatisvondora pfuura chairo, hurumende yakapa mabhizimisi akaparadzwa mamiriyoni makumi maviri emadhora kuitira kuti akwanise kuenderera mberi nebasa. Amai Mutsvangwa vativo dare remakurukota raudzwawo negurukota rezvemukati menyika vaCain Matema kuti zvinhu zvavi kuenda zvichinaka kubazi raregistrar general iro ravi kudhinda mapasipoti mazana masere pazuva kubva pamapasipoti makumi matanhatu pazuva. Vati zvose zvinodiwa pakugadzira mapasipoti zvakatotengwa zvekuti munguva pfupi inotevera mahofisi aregistrar general anenge ari kudhinda mapasipoti zviru zvisere pazuva. Vati mahofisi aregistrar general achashandisawo mahofisi nemichina yefidelity printers kubatsira kudhinda mapasipoti kuitira kuti vanhu vese mazana matatu ezviuru vakanyorera kuti vanoda mapasipoti vapiwe mapasipoti avo mukati memazuva makumi mana ari kutevera. Pari zvino mapasipoti anodhindwa kumahofisi aregistrar general ari kuJosiah Tongogara Barracks muHarare. Amai Mutsvangwa vazivisawo kuti zvinhu zvave nani panyaya dzemagetsi mushure mokunge Zimbabwe Electricity Supply Authority yatanga kubhadhara chikwereti chayo kukambani yemagetsi yekusouth Africa yeEscom. Kambani yeZESA yazivisawo kuti yarerutsa kudzima magetsi kwainoita kubva pastage 2 kuenda pastage 1. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vazivisawo kuti vari kutaura nekambani yemagetsi yekumozambique yeHCB nechinangwa chekuti vawane mamwe magetsi kuitira kuti munhu wese awane magetsi aanoda munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.